This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikumi 2, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndechiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvo zvikudza kuti minista vakazvitaura vakaita zvakanaka. Hondo yacho yanga ichinyanya kubva kumakomitizo vadii avo ndo vanga vachimbozvisensha wiri-wiri pasina kana feyanesi inenge yaitwa. Saka zvazvava kubvo kuna minista tinozvikudza zvikuru sezvo zvatava tichemera isu vematredinio.
Vashandi vanotambira danho rehurumende rekuongorora magumurirwo ari kuitwa vashandi pamabasa.
Hapinzi vesikozi ndakasungwa izvinezvi. Hanzi mhindikiri ndakabvarwa maposta aguzha ndikaita mhindikiri ndikarova munhu kunyange izvo.
Vatemba Muliswa vanosungwa zvakare mazuva mashoma sarudzo dzekuhurungwe West dzave kuda kuitwa. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai voshora hurumende nekuda kushandisa chisimba kubvisa vanhu vari kutengesa mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vamogentsvangirai vari kushora zvikuru mashoko egurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo nevakuru vemuchiuto ekuti vanhu vanotengesa mumigwagwa vanofanira kunge vabva munzvimbo dzavanotengesera nemusi wesvondo kana kuti vanozobviswa nechisimba. VaChombo vakataura mashoko aya kumahofisi avo ekumakombe muHarare neZuro. Blessing Zulu weStudio 7 abata vatsvangirai kuti tinzwe maonero avo.
Chandinoziva ndechokuti maguta mubumbiro romutemo ndo vane simba rokutonga maguta avo. Saka Chombo apa handizi kuti ari kupindira iwo macities acho atadza here kuita zvinhu. Unofanira kuziva kuti vanhu ava kuti vazoita mutambarakede mumadhorobha, hatina kunzwa here vanhu vachiinkarajwa kuti pindai mutengesi. Navanhu vaya vava kutengesa mavakuvabvisa futi vakuita sezvo ndeumwe muramba tsvina futi waakuitwa. Chechipiri ndechekuti aminouya papi apa. Mapurisa aita sei? Ko iwo maguta acho handi vane mapurisa. Kangavaite kakuti kana vachida kuti vaite zvokuti guta pave neorder. And besides, vanhu vemaguta ava ndo vane right yekupa malicense, yekupa malicenses kumavenda. And chechitatu zvandoziva ndezvokuti city council pane kana iri muHarare yanga yatova neplan yokutaura nemavendas avo toita sei kuti guta riperi rakachena. Zvichira izvo kuti tinokudza kutaurirana pane kurwisana. Chokupedzisira ndechokuti vanhu ava kusi kuda kwavo kuti vaende kunotengesa zvinhu. Dai mafactory nezvimwe zvese zvichisenza haumbooni munhu musiri. Vanhu vanenge vachisenza. Hurumende ndo yatadza kugadzira upfumi hwenyika.
Asi semaonero enyu, chii chiri kupa kuti papinzwe mauto pane zvirongwa zvakawanda zvehurumende?
Hurumende iyi yazotadza zvachose. Ukaona uchingosenzesa mbambo pese pese nevanhu vako, ko kusungunuka kwacho kuri kupi? Ndoda kuudza kuti ndozvandiri kutaura kuti vanoda kuita zvembambo ivo vanhu vari mavictims ekutadza kuti ikonomi iri kufamba sei. Saka vanhu vaakupanishwa vari kupanishirwa ivo vasiri mhosva yavo. Ende hurumende ine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa kuda kutsvaga kumateru kwokuti vangodherera zvinhu zvisina basa rese.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vamogentsvangirai vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vanotengesa mumigwagwa pakati peguta reHarare vanoti havasi kutambira danho ravaChombo rekuti vabude mumigwagwa mukati memazuva manomwe. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi apinda muguta reHarare akatipa nyaya inotevera.
Vashtaura ni Studio 7 nasi, mwewa no tengesera mumigwagwa, amaifadzai muzondo, vata havasi kutombotya masoja, kana akauya kuzovabvisa mumigwagwa mavano tengesera. Izvo zvinotevera mashoko ava Anselm Sanyatwe, avo vanove Brigadier General vashanda vari ku Presidential Guard, ekuti masoja achapinda mumigwagwa, kuti abvise vese vari kutengesera mumigwagwa.
Aiwa tisitombotya noti we are ready for everything. Kumba kune nzara saka ndikagara kumba kwacho hakuna zvazvinobatsira saka we are ready for everything.
Amai muzondo vati havana chimwe chavangakwanise kuraramisa mhuri nacho saka nokudara havakwanise kurega kutengesa.
Ini ndivenda ndotengesa ma vegetables madongo ese ma vegetables saka zvitorwa nehurumende ka azviite nekuti isu ndozva panobva mari yekuchengeta vana badhara marenzi kwaendesa muma colleges. Unless vana vana chimwe zvekuti tite tinogona kusiya venting then tobva taenda kune rimwe zvaanenge atipa izvozvo. But for the time being zvinhu zvakatiomera kubva kwedu hazviri kuti ikonomi yamo muZimbabwe asi kutoti ngatingoona zvisituation inenge iripo tobatsirana.
VaMartin Mukono vati kuti vasiye zvekutengesa hazvikwanisike sezvo makambani mazhinji ari kuvhara mikova yavo pamusana pekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Kozi ndokutoguma kweupenyiko. Nekuti totoshaya kuziva kuti kana tikabva masiriti mu totanga unotangana ne kuti tiende kunze kwenyika tinoenda kunourayiwa futi saka tirakutoshaya kuti toita sei.
VaMukono vati nguva yavapiwa nehurumende haitambirike uye vati vane pfungwa dzokwidza nyaya iyi kumatare. Pamberi pekongresi yeZANU PF yakaitwa muna zvita gore rapera, mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakati hapana anotengesera mumigwagwa anofanirwa kudzingwa, vachiti vanotengesera mumigwagwa vanofanira kuita madiro aJorgina. Mumwe wevanotengesera mumigwagwa mudhorobha reHarare vaWenceslas Peace Mother vati kurarama kuchazovanetsa kana hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo hwekuda kuvadzinga mumigwagwa mavanotengesera sezvo vachiti semunhu anorarama neurema kutengesa mumigwagwa ndiko kwega kwanga kuchivapa chouviri.
7 days dzavataura idzi dzekuti isu tinokwanisa kubva into the street vending tingangotika hadzishoma shoma ende pa 7 days ipapo ka ndinoti ndine chivimbo chekuti vanenge vatitsvagira pabasa ekuti tichibva pavending tichienda pabasa ravo rekuti vanotibhadhara in end of month each and every time. Ndingangoti chechipiri futi zvakare ndechekuti inini muri kungozviona zvisandiri am disabled handiti so vakandibvisa into vending.
Mumwe wanotengesera mumigwagwa yemuHarare amai Tariro Kombiro vati havasi kuzobva pavari kutengesera vachiti kwavari kunzi vaende hakuna anosvikako.
Zvachomba hatisi kumbozvinyatsozvitambira zvakanaka nekuti dai vambotanga vataona kuti situation yakamira sei mukati menyika kuti tiite zvatiri kuita izvi inzara. Saka kana vakatibvisa tinodyei ngavasafunga nezvavo asi vafunge zvevanhu vanozovavhotera mangwana futi.
Hurumende inoti ine nzvimbo dzinosvika 15 dzainoda kuti vanhu ava vatengese vari ikoko kuitira kuti mudhorobha muchene. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vari kutambira danho ratorwa nehurumende kunyange vari kuti panoda kutaurirana.
Maonero andingaite ndekuti nyaya yezvinhu inyaya yakati omei nekuda kwokuti ine zvakawanda zvinoda kuti zvinge zvichitariswa. Isu sevemabhizinesi tinoda kuti isusu guta renge rakachena renge richionekera vemabhizinesi vange vachiitawo bhizinesi ravo mune zvakanaka vasina svikiraizo. Asi panguva imwe chete iyoyo tiri kuti isusu dei warowo isusu vemabhizinesi tatarisawo pamwe chete tabatana nekanzu kuti tione kuti mazenda aya vangatsvagirwere kumwe kukwira.
Panga painika kugunun'una kubva kune vamwe vemabhizimisi vakaita semi vachiti ivo vari kutengesa mumigwagwa vanga vachivhiringidzawo mabasa avo. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei, zvii zvanga zvichiita kuti vemabhizimisi vagunun'una?
Mukanyaso cherechedza panyaya yezendu munoona kuti mukapinda muguta reHarare mumapevhimenzi pai kuna vamwe vakutogocha kana chibandwe chaicho. Kune vamwewo vari kutengesa zvakasiyana siyana mishonga yekutsvukisa, kwozoti vamwewo vakawanda vari kutengesa zvakangofanana nezviri kutengeswa nevemabhizimusi. Izvozvo zvinozoita kuti pange paine kusagadzikana kwemitengo nekuti vanenge vachitengesera muzvitoro vanenge vakuremerwa kuti vange vachienganisa mitengo yavo neavo vari kutengesa pamapevhimendi. Nekuti mukacherechedza vari kutengesa pamapevhimendi vanenge vasina muripo wavanopa kungava kuhurumende, kungava kukanzuru atingati marezinesi aya, vabhadhare marezinesi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rashora zvikuru kupindira kwarinoti kuri kuitwa nemauto munyaya dzekutongwa kwematunhu. Sangano remagweta iri rati kuita kwemauto uku kutyora bumbiro remitemo yenyika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yati zviri pachena kuti bazi rezvemukati menyika riri kuedza kushandisa mauto kutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri rati vachombo, meya weHarare vaBernard Manyenyeni negurukota rinoona nezvedunhu reHarare vanofanira kuona kuti mauto agara kumabharaki kwavo. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti itaurirane nevanhu zvakanaka isati yaita zvechisimba. Blessing Zulu abata rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Office.
Nhau iripo ndeyekuti masimba anopiwa mauto kuti ava achishanda muZimbabwe haze kuti zvinotarisirwa kuti mukushanda kunenge kuchiita vanhu hurumende inoti iri kushedza mauto kuti ive ichiva ichiti vashande kuti vatadzi vanhu kuti vaite mavending sets ari kutaurwa aya. Ivo malocal authority ndo vanopiwa masimba. Malocal authority vane avo avanoti maofficers, uye tine mapurisa atinofanira kushanda nawo.
Ko, kana mapurisa achinge akundikana kanai vaofisi
ichokwadi ichocho, asi mapurisa acho vanofanira kutokundikana sezvamuri kutaura apa. Hatisi kuona kuti vakundikana papa. Hapana zvavambotaura kana zvatamboona zvinoratidza kuti mapurisa pane zvavaedza kuita vakatadza kana kutadziswa.
Rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Office vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira vatemba muliswa vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo yesarudzo. Vamuliswa vari kunze avo vari kukwikwidzana navaKeith Guza veZANU PF vari kunze vakabvarura mapepa ekushambadza emunhu avari kupikisana naye weZANU PF uyu. Blessing Zulu abata vamuliswa apo vanga vari mumaoko emapurisa kuti tinzwe zvaitika.
Because ndakasungwa izvinezvi hanzi ndingikiri ndakabvarura maposta aGuzha ndikaita ndingikiri ndikarova munhu kunyange izvo munhu anga ndaenda kunobvunza kuti sayanga chi sexually abused vana chete chete ndakutombobata. So that's what has happened. So I'm facing the Electoral Act, the fourth chapter, defacing. Zvinizvozvo despite isusu kuripotawo kuti zvinhu zvedu zvekubvarurwa zvikwanikwa nevanhu pachena, vana chitubura vanani masoja riko hapana anosungwa, but isusu ini ndinda kusungwa, but anyway ndizvo zvinoitika. Hazvichinje zvinhu nekuti ballot box haipinde munhingirika, haipinde mujere. Bepare ballot haripinde mujere. So ndizvo zvaitika. Saka ndichienda kumatare mangwana ndipo pandiri ndizvikuenda kulaw and order kuti nai chanditora. But nhasi kuti tanga tarohwa ndazoti dhraivha ungatoenda nekusaidi kuti titobuda ipapo, nekuti zvinhu zvacho zvakaoma. Asi kungoramba takashinga mazuva amashoma semusangano wakundwawo zvinotinetsei kuti vabvume. Saka ndizvo zviripo.
Saka magweta enyu akwanisa kukuona here apa?
Vari kuuya kuzondona. Ndo zvandiri kutarisira zvacho kuti vachauya kuzondona.
Vanga vari vari kukwikwidza musarudzo dzekuhurungwe West vakazvimirira vatemba muliswa vanga vari parunare pamapurisa kukaroi vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vakadzingwa semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye mutevedzeri webato reZANU PF amai Joyce Mujuru vanoti vanokumbira ruregerero kuvana veZimbabwe nekukundikana kwavanoti vakaita mukuzaisa tarisiro dzavo panguva yevakanga vachiri muhurumende. amai mujuru vakaburitsa gwaro rekukumbira ruregerero iri nezuro vachiti yave nguva zvino munhoroondo yekuti vanhu vazvininipise vachizvichenesa pamwe nekutenda. Amai mujuru vakatiwo vakazvipira kushanda muchinano chipi zvacho chavanenge vapiwa naMwari kuti vashande vari vachishandira nyika yavo. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kunyange hazvo amai mujuru vakumbira ruregerero havana kubuda pachena kuti vave kuzovamba bato rezvematongerwo enyika here kana kuti kwete, kana kuti vachatungamira chikwata chinonzi chakadzingwa mubato nekuti changa chichivatsigira. Izvo zvinonzi zvinovasiya vachiita semunhu achiri kutevera bato rezano PF pamwe navamugabe, izvo zvinoita kuti vanhu vasaziva pavamire. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamunorwa madiridze.
Mashoko akanaka zvikuru abudiswa namai mujuru anga achitarisirwa neruzhinji rweZimbabwe kuti vachatura mashoko vachiudza mhuri yeZimbabwe zvavakananga sezvo vakadzingwa muzanu PF, vakadzingwa muhurumende. Saka mashoko anga akamirirwa neveruzhinji kubva musi vakadzingwa muhurumende. Asi dambudziko ratinoona pamastatement ari kubudiswa namai mujuru kubva zviya vachabuda muzanu PF ndeyekuti havasi kunyatsokubuda pachena kuti zvinangwa zvavo ndezvipi, donzo ravo nderipi, vari kuda kutungamira here kana kuti havasi kuda kutungamira. Nokuti statement dzavari kubudisa dzinongotiratidza kuti munhu achiri interested mune zvematongerwo enyika, asi akamira papi achitungamira ani ndo zvinotarisirwa noruzhinji rweZimbabwe.
Chii chingasvitsa ruzhinji rweZimbabwe kuti vatarisire kuna mai mujuru semutungamiri iwo amai mujuru pachavo vasina kumbobuda pachena kuti varoda kutungamira?
Hongu mai mujuru taivaziva semutungamiri iko zvino havasati vabuda pachena. Ndo saka ndichiti ini ngavabude pachena kuti ndinoda kutungamira ndiri muchikwata chakati. Kana vachivamba bato ravo ngazvijekeswe izvozvo kuti iko zvino izvi handambobuda muzanu PF, handichatevererewa navamugabe, handichavaonisana baba vangu zvavari kutaura zviyazvi. Saka ngavabude pachena kuti aiwa ini ndava nechikwata changu chandinotungamirira. Zvinoita vana varugumbo zviyazvi vanenge vachivataurira on her behalf vachiti mai mujuru ndiye mutungamiri, mai mujuru vakati ivo ngavabudewo pachena vachiti aiwa ini ndiri leader ndinoda kutungamira ndikananga nedirection iyi. Kana vadaro vanhu vezimbabwe vanokwanisa kuzonzwa kuti zvavanovimbisa ndezvipi ndokuti vanhu vavatevere.
Tingati here vakagadzirira kutungamira kana vana vezimbabwe vakavasimudza kuti amai mujuru titungamirei?
Chikumbiro ichocho ndinoona kuti vanotochida kutide chaitwa nevana vezimbabwe. Asi kuti zvandingangoda kuudza mai mujuru ndezvekuti hakuna mwana wezimbabwe angazobuda mumba make akananga kwavari achiti dani matitungamirira amai mujuru. Chiripo ndechekuti iwe sapolitician unofanira kutozvipira kuvanhu woti ini ndiripo.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vachamunorwa madiridze vari parunare kuCape Town kuSouth Africa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende yeSyria iri kuenderera mberi nekurwisana zvakasimba nevakapandukira hurumende iyi muguta guru rechipiri renyika iyi reAleppo. Hondo yave nemakore mana ichirwiwa asi iko zvino inonzi yakomba zvikuru. Mumwedzi wapera zvinonzi kwakafa vanhu zviuru zvitanhatu mukurwisana uku. Muzinda weAmerica muSyria unoti hurumende yeSyria yave kushanda nesangano rinopfurikidza mwero reIslamic State kurwisa vamwe vakapandukira hurumende. Zvichakadaro, kuratidzira kunonzi kwatanga zvekare muguta guru reBujumbura reBurundi. Guta guru reBurundi reBujumbura. Vanhu vemuguta iri vari kuratidzira vachiti havasi kufara nedanho remutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza rekuda kukwikwidza kwematemu matatu, bumbiro remutemo richitendera matemu maviri. Dare reparamende remuAmerica reSenate riri kuenderera mberi richikakavadzana panyaya yekuti chirongwa chekusora vanhu kuri kuedza kubata vanopfurikidza mwero choenderera mberi here kana kuti kwete. mutemo wa USA Freedom Act washika kwa mvura yacheka makumbo uye ukasatambirwa nedare iri haukwanise kuenderera mberi uchishanda. Mutauriri wemuzinda weWhite House, muzinda wemutungamiri wenyika, unoti chirongwa ichi chikasatambirwa zvinogona kudzosera kumashure kudzivirirwa kwenyika. Danu rakatorwa nehurumende rekusimbisa nyaya yekuti makambani asangomisa kana kudzinga vashandi mabasa pamadiro asina kuratidza kuhurumende kuti azama zvose zvingatarisirwa kuti aite asati atora matano aya riri kutambirwa nemufaro mukuru nevashandi. Vanoti kunyanga hazvo pasina zvitsva zvaiswa nehurumende zvakakosha zvikuru kuti iratidze rutsigiro rwayo zvikuru panguva yevashandi vari kurasikirwa nemabasa zvakanyanya. Gurukota rozvevashandi amai Priska Mpfumira vakati makambani anofanirwa kutora matano akaita sekudimura mari dzinotambirwa nevamwe vakuru vakuru kuti dziende kumihoro vasati vatanga pfungwa yekudimura vashandi kana kumisa vashandi mabasa. Makambani anofanirwa kutanga aendesa chikumbiro chekumisa vashandi mabasa kubhodhi rinoona nezvekumiswa kwemabasa riri pasi pebazi rezvevashandi nemabasa reretrenchment board iro rinozotambira kana kuramba chikumbiro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya pamwe nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU vaKenya Siyamuyarira. Tatanga nekubvunza vaJokonya nezvedano rehurumende iri.
Regai nditi pane mutemo unoti kana waakuretrencha unofanira kutanga mapuwa approval neministry. Zvanga zvagara zviripo, handioni zvichinge zvitsva zvavataura. Zvino zvanga zvagara zviripo zvokunoenda muchino applya ikoko kana mapuwa mvumo moenda mberi moita. I think pari kunetsa ukaona munhu akuti ndaakunoretrencha kureva kuti ndaakuvhara kambani kana kuti handisati ndaakuda kuvhara asi ndaamunzira yekuvhara. Saka unenge woti ndatraya zvimwe zvese zvaramba. Nokuti munhu achitanga kambani anoda business kuti rinde mberi. Saka nachida business rake kuti rinde mberi, retrenchment inozouya sei kana business rako richinda mberi? Kureva kuti paane zvimhinga mupini zvaita kuti business irege kuramba richinda mberi.
Vasha Miyarira.
Ndinouya nemashoko akaitwa nababa vaJokonya uye kuti chinhu hachisi kutichicha even though tichisapota zvikuru kutaura kwakaita naminista Mpfumira. Chinhu chagara chiriko, kunotoona maspecial instrument ariko akamirira zvemaretrenchment. But I think chatoda kuti tiuya ndechekuti process iyoyo yagara inofanira kuti iitwe nekuti ndiyo yega inoratidza social fairness kuti kana mushandi aakuda kuti aretrenchwe, mushandirwo achitaura zvikonzero zvekuti ndida kuretrencha nekuti ndida kukata makosti, panofanira kuratidzwa hwaro hwekuti zveshuwa makosti akaukatwa ndeapi ende akonzerwa nei kuti akate. Totizousvika pakuti orait zvakawirirana kuti ndo zvakonzeresa kuti kambani iremerwe. Regai tichibvisa ngana nangana, izvozvo zviri pamutemo ende tinozvikudza kuti minista vakazvitaura vakaita zvakanaka. Hondo yacho yanga ichinyanya kubva kumakorupushen vadii avo ndo vanga vachimboretrencha willy-nilly pasina kana fairness inenge yaitwa. Saka zvazvaakubvo kuna minista tinozvikudza zvikuru sezvo zvataa tichemera ichi vematrade union.
VaJokonya, nyaya yekunzi vezvematongerwo enyika ndo vanga vachingoita madiro ajo jina vasingateere mutemo yamaamuchitaura kuti yagara iripo.
Handidi kutaura zvandisina kuona asi ndofunga vaShamuyarira vari nokuti ndo vari panhongonya dzokuona vanoshandirwa nevanoshanda. Saka inini ndingangoti isusu kwatiri semunhu ari kumaindastry ndinoona vanhu vanotevera mutemo. Hazvigoni kuti ningomuka mangwana nongoti vanhu maretrenchwa kana kuti madzingwa basa pasina kufamba nomutemo. Zvinobvumirwa pane mutemo urimo wakachengetwa ndowatotevedzera. Saka ukange usingatevedzeri mutemo unenge watochikora mutemo ende mutemo unokusunga.
VaShamuyarira, imiwo sevashandi muri kugutsikana here nezvikonzero zvinenge zvichipihwa nemakambani ari kumisa vashandi basa aya?
Kwete maincidents mashoma-shoma atinogutsikana nawo asi mazhinji acho unoona kuti zvatinosvika mumatsakara tionani nekuda kweinonzi mismanagement, gross mismanagement, gross prioritization.
nekufamba kunoita kambani. Kambani yega yega ine chese chacha inofanira kuchipa. Hatinawo zvizvi zvabva ikoko.
Baba Jokonya, kurudziro iri kuitwa nehurumende yekunzi pasati patorwa matano ekuti vashandi vangamiswa mabasa. Vashandirwi vanofanira kuonawo kuti vadimura mari dziri kupiwa here maexecutive pamwe nemari dziri kuripwa kuma board member nezvimwe zvakadaro. Zviri kuitwa here pari zvino izvo pasati patorwa matano iwa?
Nokuti handigoni kupinda mumakambani ndichiona zvakawanda. Asi ndega nditaure ndichiti inini, ukaona kambani yavanorwere wekuti haichagoni kuenda mberi. Akawanda matana anotorwa pa company level. Ende imwe neimwe company ine works council yayo. Ruzhinji zvinhu zvakadaro hazvigoni kungoitwa zvisina kupinda mu works council.
Vasha mhairira.
That is a bold decision yatakatotanga kutaura nezvayo pataka resuscitate TNF strike at negotiating forum. Kuti kana tichida kufamba in terms of ma set protocols atakaita, tinoda kuti munhu wese ave ready to sacrifice.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siyamuyarira manzwa zvakare kubva kune vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Vechidiki vari kuuya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI gore rino vatanga kugadzirira kusimuka munyika kuuya kuAmerica masvondo maviri anotevera kuzoita zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvakanangana nekusimudzira vechidiki. Mumwe vari kuuya ava mutori wenhau webepanhau reHerald uye ari mupepeti wemafeatures Roslyn Sachiti uye ataura natungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndinotarisira kusangana nevamwe vanhu vechidiki vanobva kunyika dzeAfrica dzakasiyana-siyana tichitaura zvinhu zvingaite kuti Africa ive continent ichabudirira pamakore anotevera nekungobatsiranawo kuti machallenges atinotarisana nawo muAfrica kunyanya dzegender violence inova mhirizhonga mudzimba kunyanya kuvanhukadzi dzingava nyaya dzevana kushaya chikafu nyaya dzefundo kuti sevanhu vadiki tingaite sei kuti munhu wese kuwana dzidzo tichibatsira nawo nehurumende dzenyika dzedu.
Ise mutori wenhau semupepeti, ungati vechidiki nevanhukadzi uri kuvabatsira sei, uri kuvasimudzira sei?
Ini mupepeti wenhau ndinonyora nyaya dzinotarisana nemhirizhonga inosangana nevanhukadzi nevana kunyanya kubva vanhurume, kungava kurohwa kwevakadzi, kungava kutukwa, kungava kunyimwa mari. Saka ndinotarisa nyaya idzi kunyanya kumaruzevha uye nezve nemumadhorobha ndichinyora ndichidzidzisa vanhu kuti unokwanisa kushandisa mitemo yakaitwa nehurumende kudzivirira vakadzi inova iyo Domestic Violence Act yakapasiswa neparamende yedu yeZimbabwe. Pane mimwe mitemo yekuti vakadzi vanoziva kasa vakwanise kuishandisa nenyaya dzemagariro edu zvekuti haukwanise kuvangarira murume wako achinga akurova nenyaya yekuti mhuri dzinguva inenge ichitaiwa gadzirisana yepachenyu ende mukadzi anoramba achingorohwa even vakava nefundo vakadzidzi vanotsatsa nedambudziko iri. Saka dzimwe nyaya dzandinonyora dzinotarisa maexample akadaro.
Mutori wenhau Roslyn Sachiti weHerald achitaura ari parunare ari muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti vachangodomwa kuti vatungamire sangano reFIFA vaSep Blatter vanonzi vari kutarisirwa kusiya basa. Izvo zvinotevera mashoko ekuti muFIFA muri kuita uori hunotyisa zvikuru, nyika dzichibhadhara choko muhomwe kuti dzikwanise kuti dzinge dzichiita makwikwi eWorld Cup nezvimwe zvakadaro. Vamwe vakuru vakawanda weFIFA vakatosiya basa mushure meongororo yakaitwa neFBI yemuAmerica nehurumende yeSwitzerland. Zvichakadaro, mamwe mashoko atichangotambirawo anoti komiti yeMDC Renewal Team yangai ichiongorora nyaya iri kupomerwa mubati wehomwe vaElton Mangoma yekutsvaga vanhu vanonzi ndo vakakonzera mhirizhonga kumahofisi ebato iri svondo rapera iri kukurudzira kuti vaMangoma vambomiswa basa mubato. Nyaya yavo ichiferefetwa, mutauriri webato iri vaJacob Mafume vatenda kuti pane kurudziro yekuti vaMangoma vambomiswa asi vati zvinofanira kutanga zvaitwa nemanagement committee. Vateereri musakangana kuti nhasi tinemi pachirongwa chedu cheThe Connection chevechidiki apo vachaita hurukuro nevechidiki vari kuuya muchirongwa cheYali. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.